manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo zvita 1 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Batore MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa rinoti mapurisa aridzira futi mutungamiri waro apo anga ari kudyara muti pazuva rekucherechedza National Tree Day kumarondera nasi.
President vanga vachidyara miti nekuti vakati vanoda kuti mwedzi wa December ave mwedzi wekurangarira kuti pasi redu rino rinoda kuchengetedzwa. Tazoona mapurisa atinofungidzira kuti masoja achisvika nemha nefuti. Vakatanga kuchipfuura
asi mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vanoramba mashoko aya vachiti mapurisa angoshandisa chete utsi hunokachidza mukuparadza vanhu vanga vaungana zvisina mvumo yemapurisa.
Mashoko ekuti mapurisa aridza futi haana chokwadi ndeye kunyepa chaitika ndezvokuti izvo vanhu vanga vari pamarondera padombotombo clinic pari kunzi ipo vanhu vaungana vasina kuudza mapurisa.
Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day vanhu vachiratidzira kugurukotaro zveutano kugungano raitwa kumasvingo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato reMDC inotungamirwa na Nelson Chamisa rinoti mapurisa aridzira pfuti mutungamiri waro vachamisa pavanga vachidyara miti kumarondera paurongwa hwavo hwekucherechedza zuva rekudyara miti munyika reNational Tree Day. Mutauriri wavachamisa Dr. Nkululeko Sivanda vanoti mapurisa aya ashandisa mabara anouraya pamwe nemabara erabha nehutsi hunokachidza mukuda kuparadza vanhu vanga vaungana padombotombo clinic apo vachamisa vanga vachidyara miti. Vachamisa vakatara mwedzi wese wazvita kuti vanhu vanga vachidyara miti senzira yekudzivirira kushanduka kwenyika kuri kukonzerwa nekutemwa-temwa kwemiti. Vachamisa vanonzi vadyarawo miti pamahofisi ekanzuro yemarondera vasati vaenda padombotombo clinic. Dr. Siwanda vanoti sezvo vanga vasiri kuita musangano vanga vasingadi kutsvaga mvumo yemapurisa uye kuti vabvumidzwe kuungana.
President vanga vachidyara miti nekuti vakati vanoda kuti mwedzi wa December ave mwedzi wekurangarira kuti pasi redu rino rinoda kuchengetedzwa. Tichidyara miti tichichengetedza environment yedu. Saka vatiwo kuti vanhu vazive nichatanga nekuita izvozvo kumarondera ndozvavanga vavinga kuno. Tazoona mapurisa atinofungidzira kuti masoja achisvika nemha nefuti vakatanga kuchipfuura vanhu.
Saka pane vapfurwa here nekuti ndiri kunzwa muri kuti vatanga kupfuura
vanhu? Pane mapurisa anga achishandisa anonzi malive bullets aya vozoshandisa anonzi marabber bullets vapedza kudaro voshandisa matiga. So they were shooting three different types of arms. Zaroha nemabara ari live avatopeka nekuti panenge panga paine mupurisa wananga aine live ammunition.
Saka mapurisa anga achiridzira kuvanhu here kana kuti varidzira mudenga kuti vanhu vaparadzwe?
Varidzira kuvanhu chaivo nekuti kana zvisava nemumwe unochengetedza vachamisa uroti bara chairo rapfuura nepasaatende yake richino tienda mberi richipfuura chiendako ndo pavabva vatora action yekupreserva mukuru.
Saka vanhu vangaungana vanga vakawanda zvakadii?
Aiwa vanhu vanga pari paclinic ka. Saka vanhu vanga vakati wandei vamwe vachifamba nenyayo dzavo vamwe vauyawo kuzozvanga zvichiitwa naPresident.
Tinoona kuti mutemo wemopa wakapasiswa uyu unoti pese panoungana vanhu munofanira kuzivisa mapurisa. Manga maitawo here danho iro rekuzivisa mapurisa kuti mutange muri?
Tisina kuungana vanhu. Mutemo unoti pese paitwa musangano unounganidza vanhu. Zvino hapana angaunganidza vanhu pano panga pasina musangano papa achidyarwa miti. Saka izvozvo hazvirambidzwe nemutemo, zviri pamutemo chaizvo. mapurisa acho chiri mukataura navo tataura vese vakati aiwa hapana mutemo wachikorwa vatiwo zvanzi tisakubvumidzei kuti mugare miti chete so kutoti patatosvika isu tanetsana navo vachiona chitishu pepa changu chiri pawindowscreen vakatanga kuti mune masidzi emiti hero tikati aiwa matishu madzishe
saka vachamisa vazokwanisa here kudyara muti
President Tarisa wanga watu zikara miti huye waende la dele program zawa wawara mbize nima prusa na ushizi wa
Mutawariruwe mutungamiruwe batore MDC Vanelson Chamisa, Dr. Nkulule Kosiwanda Varuparunare kumaronde rane Studio 7 Asi mutawariruwe mapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati Varamba mashoko haya vachiti mapurisa angoshandisa chete utsi unokachidza mukupara dzavanhu vanga vaungana vasina mvumo yemapurisa Assistant Commissioner Nyati vanoti zvakakosha zvikuru kuti vanhu vese kusanganisirawo vezvematongerwo enyika vange vachiremekedza mitemo yemunyika.
Mashoko ekuti mapurisa aridza kuti haana chokwadi ndeyekunyepa. Chaitika ndezvekuti izvo vanhu vanga vari pamarondera padombotombo clinic. Pari kunzi ipo vanhu vaungana vasina kuudza mapurisa. Vanhu vakatanga kuimba vachiita maslogan. Mapurisa akasvika akati inini kana ndichida kuita musangano kana kuti rally munoteedzera zvinotaura mutemo uyezve vanhu maunganira makaita chiendai vanhu varamba vamwe vanga vatotakurwa nemakombi vachitonetsana nemapurisa saka mapurisa vazoshandisa TSMO kuvabvisa panzvimbo iyoyo hapana munhu aridzirwa malive rounds sekutaura kwazviri kuitwa kana kuti pashandiswa marabha bullets mashoko ekunyika zviri paground zviri kubuda pachena tiri kukurudzira vanhu vangave vanhu veruzhinji kana kuti vematongero enyika ngavataure chokwadi pazvinhu zvinenge zvaitika hapana munhu aridzirwa pfuti akanangwa kana kuti pashandiswa malive rounds mashoko ari kufamba pasocial media mashoko ari kutaurwa nevamwe vezvematongero enyika haana chokwadi mukati tinokumbira kuti vanhu vataure chokwadi zvinozoita kuti mapurisa vaite basa ravo nemazvo zvakanaka
Bato iri riri kuti uyu wanga vasiri musangano asi kwa kuri kungoti vanhu vari kudyara miti vachiparara vaida mvume yemapurisa zvakare
munyika mune mutemo kana pangoita vanhu vanenge vakazara pakuadresa marali zvinofana nere nekudyara muti kana pakuadresa marali mukoma jonga yatove rali kai haichisiri kudyara muti saka toda kuti vanhu vataure chokwadi pavanenge vachiita mabasa avo uyezve meya nekumarondera vanga vachitaura nemapurisa vanoziva mashoko avakataurira mumapurisa pamwe chete nadeputy wavo pamwe chete nakansellar vanga vachitaura nemapurisa svondo rese zvaitika nhasi sandizvo zvavanga vakataura nemapurisa ndosandiri kuti inini kuti nyika ienderere mberi vanhu vematongero enyika ngavadzidze kutaura chokwadi nokuti dzimwe nguva vachazonyadziswa kana pakutaurwa chokwadi chinenge chiripo paground
pane vasungwa here pachiitiko ichi assistant commissioner
tiri kuferefeta tichitaura kudai ndosaka tiri kuti isusu vanhu ngavataure chokwadi varege kunyepa vachinyepera pasi rese izvo paground zvinhu zviripo zviri pachena zvokunyatsotaura pachena kuti vanhu vanga vachiita zvinhu zviri kunze kwemutemo
mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vari parunare muHarare nestudio 7 Apo Zimbabwe yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day kumasvingo nhasi vanhu vanorarama neHIV AIDS varatidzira pamberi pegurukota rezveutano nekuchengetedzwa kwevana Dr. Obadiah Moyo vachiti vanoda mishonga navana chiremba muzvipatara umo vanoti hamusisina kumira zvakanaka nekuda kwekurangwa mabasa kwavana chiremba Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera
Moyo ndivo vanga vari munyarikani mukuru pamhemberero idzi idzo dzaitirwa munhandare yemucheke stadium vanhu varatidzira ava vaita izvi kubudikidza nekurara pasi panguva iyo vamoyo vanga vachitaura mashoko avo kuvanhu vaungana pachiitiko ichi uye vati vatora danho iri senzira yekuratidza hurumende kututsumwa kwavo nekushayikwa kwemishonga navana chiremba muzvipatara zvehurumende vana chiremba vava nemwedzi mitatu vachiramwa mabasa vachida kuti hurumende igadzise nyaya dzemihoro yavo pamwe nemashandiro mashandiro avo. Amai Maureen Msanzu, vanove mukuru vanoona nezvebasa musangano reZimbabwe Network of People Living with HIV AIDS, iro rine nhengo dzaro dzaratidzira vati ivo vange vari kusawana mukana wekusvitsa mashoko avo kuna vamoyo segurukota rezveutano nekudaro vabva wana mukana uyu nhasi.
Titaura pa inyaya yekuti tinoshaya kutosvika sei kuna minista kuti vanhu vaende dambudziko redu. Hatisi kuziva kuti minista vari kurinzwa here kana kuti vanogona kuvachinjwa, asi mukana wekuti tikwanise kunge tiona minista access yacho, tione minista vakwanise kunzwa zvitemo zvatinazvo, zvakafanana nekuti mishonga chai hakuna, especially second line nemapediatric formulation yevana vadiki pasecond line thesis unonzi abakafa. Abakafa is going for over 1000 RTGS, and if you go to kuruma pharmacist vanenge vachichaja in US dollar. That we can't, as a sector or as our forum, we can't afford. Thank you, minister, kuti ndo situation yatiri.
Vaemmanuel Gasa vanova mumwe vanhu varatidzira nekurara pasi vamwe vachitaura vanoti ivo varatidzira kuti vaudze hurumende kuti muzvipatara hamuna kumira zvakanaka kuvanhu vanorarama neutachiwana, avo vanoti vari kufa nekushayiwa mishonga pamwe chete nana chiremba vanovarapa.
Chiri kuitika papa vanhu vari kuratidza kugununa kuti isusu sevanhu vakarama neutachiwana. Baba taurwa topiki nemukuramiri wehurumende ari kutaura iye kuti communities yacho people are not getting the treatment that they want. People are struggling in
Zimbabwe.
Saka outcry
yatokupa.
Doctors in the health facilities around Zimbabwe.
Vanochengetedza runyararo pamwe nevashandi vebazi rezveutano vambozama kudzinga vange vachiratidzira, asi varamba vakarara, izvo zvaita kuti vanhu vange vauya kuzocherechedza zuva iri vamire kuteerera mashoko egurukota vachitora mifananidzo yenge zvanga zvava kuitika. Vagasa vanoti vafarira kuti kuratidzira kwavo kwabudirira uye mashoko avo asvika kune gurukota iro ravanoti razotumira vashandi varo kuti vataita musangano kuHarare. Kunyange vamwe varamba kupindira mibvunzo yevatori venhau nezvekuratidzira kwaitika pamberi pavo, vaudza vanhu kuti hurumende iri kukoshesa kurwiswa kweHIV neAIDS kuti vanhu vazhinji vasarasikirwe neupenyu. Vaenderera mberi vachiti hurumende ichavaka chipatara chikuru cheMasvingo Central Hospital, chinove chipatara chepamusoro chinenge chine nyanzvi dzakasiyana-siyana pamwe nemichina yemhando yepamusoro, vachiti kubva nyika ichiwana kuzvitonga dunhu rose raingove neGeneral Hospital chete. Vati izvi zvichabatsira mukurwisa chirwere cheshura matongo mudunhu reMasvingo.
My ministry will do everything possible to ensure that it will saka tichava nezvipatara zviviri muno muMasvingo, tichange zvichifidwawo nemadistrict hospital zvachiuya ikoko kuchipatara zvozoenda kune maspecialist kucentral hospital. NAC, acting chief executive officer, vamaneji Albert Maneji netimu yenyu tinofara kuti makwanisa kuronga chirongwa ichi. Tatenda tichinzwa kuti zuva remusi wa 1 December harisi recommemoration chete, asi ratova zuva rekuti titangise zvirongwa zvegore rese. Nhasi kusvika musi wa 31 November tine tichiparura zvirongwa zvegore rese, tozotanga futi musi wa 1 December gore rimwe nerimwe.
Vachitaurawo pamhemberero idzi, gurukota redunhu reMasvingo vaAIDS vachadzamira vati vanotenda kuti dunhu rikavakirwa chipatara cheMasvingo Central Hospital vabatsira mukurapa kwezvirwere zvakasiyana-siyana kuvanhu mudunhu ravo rose. Vachitaurawo pamusangano uyu, mutevedzere womiriri wemuzinda weAmerica vaThomas Hastings vanoti nyika yavo icharamba ichibatsira Zimbabwe nemari pamwe nemishonga mukurwisa HIV neAIDS.
We have come that long way as a partnership between the people of Zimbabwe and the people of the United States.
Ndinofara nerubatsiro rwuri kupiwa nenyika yangu yeAmerica. Mugore ra2018 hurumende yeAmerica yakaisa mari yekurwisa HIV and AIDS inokwana iyo miriyoni rezana nemakumi matanhatu. Uyezve pane chimwe chirongwa chemutungamiriri wenyika, nyika yeAmerica yakabvisa biriyoni rimwe chete muZimbabwe chete. Tinofara nerubatsiro rwatiri kuita uye ticharamba tichiruita.
So we are very proud of that role.
Vamwe vativo dunire masvingo rine vanhu vanopfuura miriyoni pavanhu ava zviuru zana nemakumi mashanu vanorarama neutachiwana uye vakanyanya vakuwanda vana vadiki nemadzima. Vati hurumende icharamba ichishanda nemasangano akazvimirira pamwe nemizera yedzimwe nyika mukurwisa chirwere ichi kuti chidzikire munyika. Gore rino zuva iri racherechedzwa nedingirira rinokurudzira kuti matunhu atungamirire pakunza kweshanduko kana kuti communities make the difference. Sangano National AIDS Council iro rakabatana nemamwe mapazi ezveutano mukutungamirira urongwa uhu ranga richipa vazhinji magwaro anopa dzidziso dzepamusoro peHIV neAIDS. Sangano iri ranga richishandawo nevanorarama nezvepabonde kudunhu rechiredzi kukurudzira kuti vanhu vavhenekwe ropa uye kupa zvidzidziso pamusoro peshura matongo. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Tungotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Israel yazivisa nhasi nezveurongwa hutsva hwekuisa dzimba muguta reHebron riri muWest Bank, nzvimbo ine nhoroondo ndefu yemhirizhonga pakati pemajuta nemamuslim. Apo Britain iri kugadzirira musangano wevatungamiri wenyika dziri mubatanidzwa weNATO uchaitwa kunze kweLondon musi wa 3 na 4 zvita. Mubatanidzwa uyu unoti wawirirana kuita zvakaenzana pakubviswa kwemari dzinoshandiswa pamwe nekuderedzwa kwemari dzinoiswa neAmerica muhomwe yesangano iri. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iye zvino tomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 achitipa chirongwa chake chevechidiki. Ndino urombo, ndinodzokorora. Iye zvino tomboenda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chake chezvechitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unodipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
Yesu simba rangu,
unodipa simba.
Kana ndakaneta,
ndichitadza kufamba,
imi mari makanaka,
unodipa simba.
Vadiwa vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ndinofara zvikuru kuti muneni mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi ndinoda kuti titarise kuti sei machechi akawanda kudai pasi pano. Ko imwe mirayiro yedzimwe chechi zvainenge isivo mumabhaibheri tinozviona sei? Kutibatsira kunzwisisa izvi nezvimwe, nhasi tina Apostle Mazvarirashe Mabhugu veWisdom Church of All Nations vari muHarare. Apostle Mabhugu, tinokutambirai muchirongwa.
Ndinotenda zvikuru mukoma Tanonoka.
Ya, mungatanga nekutiudzawo here kuti sei makereke kana kuti chechi dzakawanda kudai pasi pano?
Ndinotenda zvikuru. Ndingatanga kusanangura ndechokuti ndingada kushandisa mashoko umaapostora Pauro navakorinde vokutanga chapter 1 kutangira paverse 11. Unoti iye zvino tinonzwa kuti vamwe venyu vanotevera Pauro, vamwe vanotevera Apollos, vamwe vanotevera Kefas, vamwe vanotevera Kristu. Iye Kristu ari divided here mubvunzo. Saka zvokwadi mipombo yokuti zvakagara zviripo kuti vanhu vane maitirei wayo okuti boka iri rine wavanotevera nezvidzidzo zvake, boka iri rine ravanotevera kunyange nguva yaKristu zvazvakadaro. muapostolo Paul waedza kuti aonese vadikani kuti ayo ngative imuviro wa Kristu mumwe chete tisava nezvikamu zvikamu
ndanga ndichifunga zvekuti kuda chinangwa zvachiri chimwe chete chokuenda kuna Mwari chokuenda kudenga nzira dzinoenda kuadziti dzakawanda
izvokwadi zvikuru Kristu ndomumwe muviri wa Kristu mumwe asine sponsero zvakasiyana siyana unozoenda pamberi Paura achiti vamwe vanotaridza nokuda kwemari vamwe vanotaridza nokuda kweuhire asi tikanyanya kukosha ndiko kuti Kristu uri kuparidzwa namazvo Kristu koko rake rine kupfuurira pamberi zvakadaro unotiye kunyange zvakadaro Kristu ari kuparidzwa chete
chimwe chinondinetsa apostoro mabhugu ndechekuti chechi imwe neimwe ine mirayiro yayo yatinogona kushaya mubhaibheri kusiyana kwemirayiro yese iyi isu takananga gwara rimwe chete uyezve tichishandisa zita rajesu tingava vanhu vane chokwadi kana tichidaro
ndingadzokera zvekare mumashoko aivo Kristu vachiona mashoko aPauro achionesa mashoko aKristu ndanzi the first Christians vatendi vokutanga vakanzi vaKristu paAntioch kureva kuti vaifanira kufanana naKristu mumaitiro avo mafambiro avo zvino kana tikange taane nemimwe mirayiro isiri muna Kristu iri yedu yokuedza kuti tizvisiyanise pazvipoka zviya zvakamboreva ndopane dambudziko guru ipapo mitemo mizhinji ingava mirayiro yakafanana iyoyo kuita vakadzi vakawanda kana kuti yokusarya nyama vamwe vachiti tinorya nyama vamwe vachiti isechishanu vamwe vachiti usho mugovera vamwe vachiti mukeresvondo vana Roma varoma chapter 14 verse 5 inotaura kuti kuti kuna vamwe vanokoshesa zuva iri darika rimwe vamwe vokoshesa iki darika chii asi zvose izvozvo hazvina kukosha pamberi paMwari
vemakereke pachavo havabvumirani kunyange nezuva rokupinda svondo vamwe vanopinda nechishanu vamwe vanopinda nemugovera vamwe vanopinda nesvondo kusiyana kwese uku chii chinokonzera kunoreva chii
sabe handiko tichibherekete chokwadi chaicho mukoma akanonoka musiyano unowanzokuita kuti zvinhu zvose zvive mamirira zvakaita mukereke yajesu kristu inhau yokuti tose vazhinji vedu tinopinda mubasa iri uye tinobata basa iri nokuda kwechikonzero chemari tinokara kana takatarisana nemari hakusi kuti tinoda kristu hakusi kuti tinoda kuparidza evhangeri podo kukara mari ndozvinotitsaudza uye zvinotisiyanisa vazhinji vedu idambudziko guru chose hatisiita kereke nenzira yakristu taakungoita mazvake mazvake
aiwa vateereri nemashoko iwayo abva kuna apostol mazvarirashe mabhugu veWisdom Church of All Nations kuHarare tinotenda zvikuru apostol mabhugu nemashoko enyu amatipa
tinotenda zvikuru mukomata anonoka mwari vakuitirei zvakanaka kudii
vateereri ndopanoperera chirongwa chedu chesvondo rino tinoimba kuti munenge muinesu zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero ini ndini Tanonoka Wande ndiri kuWashington DC ndichiti mosara zvakanaka
tinotenda Tanonoka iye zvino toenda kuna Mike Hove weStudio 7 achitipa chirongwa chevechidiki
Kwazwai, mwere Zimbabwe, ndino mukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki. Chandinokupakurirai, svondo rega-rega, ini ndini Maikove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nemurwiri wekodzero dzevanhu, vaElvis Mugari. Tarisa mazuva Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika, mukucherechedza 16 ekukurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzemadzimai, uyezve vanasikana. VaMugari, ndino mukamuchira muchirongwa mukoma, tiudzeiwo maonero enyu pamusoro pekukosha kwemazuva 16 ayo ane chinangwa chekukurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzemadzimai nevanasikana nechirungu chinoti 16 days of activism against gender-based violence.
No, ndino tenda vahove, ndino fara zvakare kuva muchirongwa pazvara nhasi. Nguva yatiri inguva yakakosha, inguva yatinotarisa kuti tiri kubva kukopisa nyika yeZimbabwe. Tava papi senyika yeZimbabwe munyaya dzekuremekedzwa kukodzero dzemadzimai nevanhukadzi. Ndinova idzo nyaya dziri kuti ita sekuti dambudziko riri kurema munyika yeZimbabwe kuti tione kodzero dzemadzimai nekodzero dzevanhukadzi dzichiremekedzwa.
Chimbondiudzaiwo, chii chaizvo chinozoita kuti vanhurume vambunyikidze kodzero dzevanhukadzi nevanasikana?
Nyaya yemhirizhonga dzinoitwa nevanhurume dzinobva pakasiyana siyana. Pekutanga, tine zvikonzero zvakati wandei zvakasiyana siyana zvinokonzera kuti kodzero dzemadzimai dzisaremekedzwa uye pave neviolence yatinoti gender based violence. Ichiitika, chinhu chekutanga ndezvematongerwo enyika. Munyika yedu yeZimbabwe mune chinhu chirimo chatinoti intolerance, chinoreva icho kuti muchishona hamuna kunzwisisana kana kuti handinzwi zvinenge zvichitaurwa neumwe. So involvement kana kuti kuvamo neparticipation yevanhukadzi nevanasikana mune zvematongerwo enyika, tinowana vanasikana nevanhukadzi vachishungurudzwa. Dzimwe zvakare inyaya yetsika dzedu iri kukonzeresa violent mudzimba. Tsika dzedu dzekuti kana ini ndaroora mukadzi wangu, mukadzi wangu must be a slave kana kuti anofanirwa kunge iri nhapwa iri pasi pangu.
Vamugari, Chipiri yapfuura pachirongwa chedu chevechidiki takabata nyaya iyi ye 16 days of activism against gender based violence. Pane vateereri vakapinda muchirongwa vakati nemaondoro avo sezvo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka, ndicho chimwe chinhu chinoizoita kuti kodzero dzevanhukadzi dzimbunyikidzwe. Tipeiwo maondoro.
Ndizvozvo ndinoda kuti ndiwirirane nevateereri vakataura nyaya yekuti kuoma kweupfumi hwenyika kuri kukonzera zvakare kuti kodzero dzemadzimai, kuri kukonzera zvakare mhirizhonga. Nekuti tine pakawanda patiri kuona mukatarira muzvivhitivhiti nemumavhidhiyo zvinhu zviri kuitika izvozvo, tiri kuona kuti vechidzimai nevanhukadzi ndo vari patiri kuti kureceiving end nemaomero akaita zvinhu.
Chindiudzaiwo vamugari, sezvo vari vanhurume vanonzi ndivo vanombunyikidza kodzero dzevanhukadzi, pane zvingaitwa nevanhurume here kugadzirisa dambudziko iri?
Hongu vanhurume vanotyora kodzero dzevanhu, but pane zvinhu zvatinoda kuti tinatso kutarisisa vahove, kuti nyaya yekutyorwa kwekodzero dzemadzimai nemhirizhonga pachayo inoitika pasikeo yakanyanya kuvarume nevakadzi. But tine imwe mamasekamusenzi dzatiri kuonawo zvakare vakadzi vachityora kodzero yethe boy child, vakadzi vachityora kodzero nemhirizhonga vachitirawo mhirizhonga kuvarume. But nyaya iri kutaurwa inyaya yevakadzi. But mubvunzo wenyu mabvunza mubvunzo wakanaka chaizvo, kuti pane zvingaitwa here nevarume kuti tidzidzisane. Tinofanirwa kuti sevarume tinzwisise kukosha kwakaita kodzero dzemadzimai nekukosha kwakaita kodzero dzevanhukadzi. Dai vasiri vanhukadzi, dai vasiri madzimai, dai varume vacho vasipo.
Aiwa, takunzwai zvakanaka munguva ndiyo yadyanana. Tichipera chirongwa ndanga ndichikumbirawo kuti mukandire mhuri yeZimbabwe mazwi enyu ekupedzisira pamusoro penyaya yatatinayo nhasi muchirongwa.
Mashoko angu ekupedzisira vahove, ndinotenda mashoko angu ekupedzisira kuvana veZimbabwe ndeyekuti ngatibatanai pamwe chete sezvatiri kucherechedza mazuva aya. Wedza uri murume, uri mukadzi, uri kurural area, uri kuurban area, tibatane pamwe chete.
Aiwa, takunzwai zvakanaka, tinotenda zvikuru. Mhuri yeZimbabwe nhasi muchirongwa takatina vaElvis Mugari, umwewo wevechidiki anorora kodzero dzevanhu. Nguva ndiyo yadyanana, ngatisanganei padande mutandapo paTwitter nepaInstagram @BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Ngatisanganei nemusechipiri pachirongwa Big Connection, chirongwa chedu chevechidiki, apo tichange tichiendera mberi tichikurukura nezvinosangana nevechidiki munyika. Anokonekai nemufaro, ini ndini wenyu Mike Hove, Mhuri yeZimbabwe. Bye bye.
Tinotenda Mike, sezvo nguva yedu yapera rikai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Bato reMDC rinoti mapurisa aridzira pfuti mutungamiri waro vaNelson Chamisa apo vanga vachidyara miti pakucherechedza zuva reNational Tree Day kumarondera nhasi. Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati varamba mashoko aya vachiti mapurisa angoshandisa chete utsi hunokachidza mukuparadza vanhu vanga vaungana vasina mvumo. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day, vanhu vachiratidzira kugorokota zveutano kumasvingo. Tabatasuka kumagume chirongwa chedu, anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC, ndekusiya mina Gift Dube.
Soko isika tisenda bakupu.